Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzedu zanasi chishanu nyamavuvu 25-2017. Bato rinopikisa re MDCT rinombo misa basa murongiwe mabasa va Abednego Bebe vachipomerwa mosha yekukonzera kusawirirana. Bato re People's Democratic Party roita musangano wekuzeya makakatanwa aunzwa nenyaya yekuumba mubatanidzwa ne MDCT. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vovhura Harare Agricultural Show zviri pamutemo nhasi. Grain Marketing Board kuchinoi yopomerwa mhosva yekupinza basa vatsigiri veZANU PF chete. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekunetsana kunotyisa mumapato anopikisa ari kuedza kuumba mubatanidzwa sarudzo dza 2018 dzisati dzaitwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi pa Facebook page yedu yeVOA Shona tichange tiine hurukuro nemuimbi Selma Mutukudzi. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire nekuenda pa Facebook page yeVOA Shona mudzvanya pakanzi like.